musangano uyu vashidza mushanga musangano wakanaka zvikuru muvagari mublawayo uri kunangana nenyaya dzedevelopment mublawayo nenyaya dzedevelopment devolution uri kunangana nemamwe maproblems anoafekta vagari vemublawayo saka vane pauya vamiririri kubva kucity council anova ndideputy mayor Tinashe Kambarani pana MP Blawayo Central honorable Nicola Watson tina economist Balwa Dhuye tina mutauriri zvakare kubva kubato rezapo ari zvakare resident inogara mublawayo saka ndizvo zvange zvashedzura musangano ende kune vavo vakawandawo vauya kubva kumaorganizations akasiyana-siyana vari mukati nechaonga vari kudiscasa zvese zvine chekuita nemagariro avanhu muburuwayo
semaonero enyuwo mukoma Takunda zvakakosha zvakadii kuti vevoice of america studio 7 vaite hurukuro dzakadai nevagari
zvakakosha zvikuru ndava nyaya zhinji dzinoitika munharaunda especially muno mublawayo nemathebhereland hadzinyanyi kuzikamwa hadzinyanyi kubudiswa tichitarisana nenyaya yemasaisai yedu mamiro akaita kuti zebhisi dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo mapepanhu awatinawo anokondrolewa nehurumende dzimwe nyaya hadzinyanyi kutaurwa nezvadzo saka kuchema nekunyunyuta kwavanhu kune kuchingori mukati memwoyo yavo vane vasina pekuzvitaurira zvinozoita kuti imwe nguva even panozosangana vanhu vakutanga kutaura nyaya idzi panopedzisira pachizobuda nedzimwe nyaya pamwe dzine dzichiri paajenda nenyaya yekuti zvine zvauya vanhu vawana pakumukana wekuti vataure nyitu dzavo dzose saka zvinhu zvakakosha zvikuru tinonyanya kutenda sereki nezvinhu zvaitwa nevoice of america
imiwo ndaachinzwa kuti manga muchida kumbotaura nhunawo dzenyu mazokwanisa here
ndakwanisa kunge ndichitaura ndikapawo muono wangu maererano nezvinhu zvachitaurika ipapo ende ndinofara zvikuru kuti ndakwanisa kuzvitaura zvikakwanisa kuwana vanhu vano vachizviteerera vachizokwanisa kuzozvibudisawo panze kuti vanhu vanzwe magariro atakaita nezvichemo zvatinge tinazvo mumublawayo
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Takunda Madzana nekupinda murongwa chedu chanhasi tinotenda zvikuru tichivimba kuti tichakubatai zvakare mune zvimwe zvirongwa
hai tinotenda maita basa zvikuru.